Vashaura nevatore venaupa muzinda vebato ravo paHarvest House nhasi vachamisa vati vamunangagwa. Hapana chavati vaita mumazuva zana vapinda muhurumende, kunyange hazvo vakavimbisa pavakatora mhiko kuti vachavandudza upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa zvose zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Mukanotarisawo upenyu hwavanhu mumaruwa, hapana chashanduka. Mari hadzisi kuwanikwa dzichibuda mumabhanga. Patinongopinda isu, mari inoerera mudzimba, vanhu vachivingwa nemari yavo inenge ichibva mumabhanga, sezvatakamboita paInclusive navatsvangira iri $2. Saka tiri kuti vamunangagwa vakavhundusira mitengo ikatanga kumhanya ichipopota mumasupamaketi emuzvitoro, iri kuita bopoto izvezvi. Zvimwe hazvisi kuwanikwa muzvi ndivamunangagwa. Vanhu vachingoti kutonga kwaro, kana ikoko hama dzedu dzinoshandawo muhurumende mari yacho haisi kuuya, yakangonakira vashoma. Kutonga kwaro gamba kunenge kwakaoma, zvokuti hatakuda kusere kwekutonga kwaro gamba, timbonzwa kutongwa kwaro iro gamba here kuti zvinhu zvinganakira here nyika.
Asi vamunangagwa pachavo vakati hurumende yavo yakaedza kukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika, vachiti pane vekunze vakavimbisa kuti vachazosima mari yavo muZimbabwe inosvika mabhiriyoni matatu emadhora. Panyaya yegakava riri mubato ravo rekuti ndiani akafanobata chigaro chemutungamiriri webato ravo, vachamisa vati vari kuedzana pose pavanogona napo kuti pave nekuwirirana pakati pavo naMuzvare Tokozani Kupe.
Kunakidzwa nemakuwa, isu hatifuguri hapwa. Zvomumba ndezvomumba, chakafukidza dzimba matenga. Asi mofanira kuzivawo chakafukidza utungamiriri misangano. Ndosaka tine musangano watinawo, tivake pati yedu zvakanaka igotapira kunyika. Nokuti inotapira pati, takasirwa mutakunanzwa navatsvangira, tinoda kudirirwa uchi uhu. Munhu wese anzwa uchi, kusanganisira imi, munakirwe naye nyika iyi kuti zvinhu zvinake. Kuna iwe ZANU-PF, nokuti uchi hausarudzi, unongoshanyira miromo yevese. Adonerwa neuchi pandebvu, unongonanzvirazve.
Zvichakadai, Muzvare Kupe havana kupinda musangano westanding committee yebato iri uyo waitirwa paHarvest House, uyo wapindwawo navaElias Mudzuri navaDouglas Muonzora, vanoveve vamwe vari kuti vachamisa havana kugadzwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo rebato kuti vafanobata chigaro chemutungamiriri webato ravo, zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kutaura naMuzvare Kupe kuti tinzwe kuti sei vasina kuuya kumusangano uyu, uye kuti vachapindawo here mumusangano wekomiti yepamusorosoro yebato iri yeNational Council uyo wakatarisirwa kuitwa mangwana. Asi mumwe wevasiri kutsigira kugadzwa kwavachamisa uye vari murongi wemisangano muMDCT vaAbednego Bebe vaudza Studio 7 parunhare vari kuBeitbridge kuti vatsanangurira vachamisa zvikonzero zvavo zvaita kuti vasauye kumusangano wanhasi, kunyange hazvo varamba kutaura zvikonzero izvi pamwe nematanho avachatora kugadzirisa kusawirirana kuri mubato ravo panyaya dzeutungamiriri hwebato. Vachamisa vati pane imwe kambani yekuIsrael yavari kufungidzira kuti iri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kuti izobirira musarudzo dzegore rino. MDCT inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dza2013 idzo dzakawinwa neZANU-PF pachishandiswa kambani yekuIsrael zvakare inonzi Mikuv, kunyange hazvo ZANU-PF ichiti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Zeki, tinotoziva mabatiro ayo. Tinoziva kuti kazhinji ukatsvodana nembavha verenga mazino, ukanga wakwasisana nembavha verenga zvigunwe. Chitsotsi chakamboitwa munyika muno chinoita kuti tigare takasunura maziso pakubata kwedu, kunyanya-nyanya nezeki kuti isabira masarudzo. Ndosaka takaisa boka riri kuvheneka nokuongorora nemabinocular kuti paruda kubiwa ndepapi. Tinotova nekambani yatiri kutreka inonzi Pedstock yokuIsrael iri kupuhwa dzimwe mari dzatiri kuda kuona kuti dziri kubva kupi uye iri kupiwirwa mari iyi panyaya dzipi. Nokuti chikuru ndechekuti muhurumende macho ndo matinowana uchapupu hwatinahwo. Tiri kuda kuzama kutoonana nevakuru vehurumende. Takatuma vakuru vedu vemusangano, Secretary General na Secretary for Elections, kunoona kuti zeki itaurirwe zvinhu zvatiri kugunun'una nazvo. Isu tiri kuti vanhu mumaruwa vafane kuvhundusirwa nenyaya yemavoting slips, vachitorerwa maserial number avo. Hazvisi pamutemo, hazvisi pabumbiro renyika. Izvozvo tiri kuti zvinofanira kugara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani Ntungagwa vaudza Studio 7 kuti MDCT inofanira kutora matanho akasimba iye zvino kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena.
Akasi kekutanga, asi kuona kwangu pari zvino kana vaine chichemo chakadai ngavatotanga kutotaura neSADC pachine nguva. Kana zvichida, SADC ine organ yatinoziya inonzi Politics of Defense. SADC iwo ine maorgan atinoziya anotarisa nyaya dzakadai. Ivo kana vari opposition party yemuZimbabwe, andione chinomisa kuti nyaya ive yeSADC pamwe dzimwe nguva yopedzisira yeAfrican Union. Nokuti pari zvino hurumende iri kutoti African Union neSADC matauriro avo hurumende iri kutoti vakahwina kare ndikangoti zanu PF saka tikuziva kuti zvari kuzvitaurira pakutemba kana kuti pakuziva kuti pane zviri kuitika
vachamisa vatiwo vari kuedza kutaurirana nevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vari kutungamirira bato renational people's party kuti vapinde musarudzo dzegore rino vakabatana
izvo inhauriranzo kuti tizame kuvandudza chitima cherusununguko chitima chishanduko chinofanira kuva nemunhu wese tine masiti okuti haaperi kuzadzwa ichechi yepasi pemuti haizari inongoda kuti munhu wese auye chako munhu kuuyawo nezvaunazvo nokuti pakuvhima apa haungauye kuzovhima usina bhoki iwo ndoda kutora chidya toda kuti munhu wese anovhima asanganewo nechaakabata pauvhimi hwaanahwo hurudza inokohwawo pakuru hombaromewo inowanawo zvikuru pakuvhima kwedu nokuti imhuka yenyika inoda kubatwa kuti munhu wese awane chauviri umwe wobata nhango umwe wobata nhindi tese toenda mberi nenyika yedu kuzimbabwe izvi
pari zvino mubatanidzwa weMDC Alliance une mapato manomwe anoti achaita chirwirangwe kuti agokunda ZANU PF musarudzo dzegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.